batore NDC Alliance raona community ya Buddhist farm shure mukige paitwa Sadat Summit. Community aina kutaura nezve Zimbabwe nedambudziko ranesa muZimbabwe, nyaya mahuman rights abuses, nyaya yepolitical crisis iyo inova nyaya yakatumirwa nhumwe nava President Cyril Ramaphosa kuti vauye kuno vataure nemastakeholders emuno muZimbabwe vanipitite zvitambudziko irotedzwa sei.
Inini seMDC Alliance manga makatarisirei?
Takanga takatarisirawo kuti Sadat ichataura something pamusoro secrisis yemuZimbabwe, asi toona kuti hapana chataurwa community iyi. Tinongoramba tichitarisira kuti Sadat icharamba ichitarisa dambudziko remuZimbabwe, ndokuva tinoziva kuti vamunangagwa ndo vakanga vari chiyewe organ on politics, defense and security, inova organ inofanira kutarisa nyaya dzerunyararo muregion. Saka iko zvino tiri kuziva kuti vamasisi president masisi vekuBotswana ndo vava chairperson, uyezve president Cyril Ramaphosa vava deputy chairperson weorgan.
Tatarisa mabudiro aita zvinhu, muchaita sei nenyaya izvi?
Tichangoramba tichinoka pamadhozi eSadat kuti vanzwisise dambudziko riri muZimbabwe uyezve vaite intervene, nekuti Sadat ya protocol on politics, defense and security inopawo matanho anogona kutorwa nemaregional bodies neSadat kuti ibatsire Zimbabwe kupedza the political crisis iri munyika. Tichidododza, tisaramba tichigogodza kuSadat kuti itibatsire semaZimbabwe.